mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 kugumbi April 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ningi. Asi iwo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remitemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana-siyana, kavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namuNSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa navanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo.
Hurumende yakuwanza bango padeliberations kuti iye zvino izvi mushandi ari kunongasosve nemuromo ndopavari kuuya kuzowedzera nduna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurairidzi iyeye kana mushandi wehurumende iyi, nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare
hurumende yakwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave churu chine mazana mashanu ane makumi matanhatu 1560 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 353,834. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevatanhatu 606. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana 140 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nevaviri 38,102. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi mana nevapfumbamwe 35,149. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukumbira ruregerero kubva kuruzhinji rwevanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Vachamisa vati vamwe vanhu mubato iri vanhu vanotsvaka upfumi vasina basa nezvido zvevanhu. Vachitaura panhepfenyuro yesangano reCenter for Innovation and Technology nezuro, vachamisa vakati bato ravo richazivisa nzira itsva ichashandiswa mukusarudza vanomirira bato iri musarudzo dziri kuuya. Vakati chinangwa chevamiriri vazhinji ndechekuchengetedza zvinzvimbo zvavo muparamende kana mumakanzuru, kwete kumirira vanhu, vachiti mitemo mitsva iri kugadzirwa nebato ravo ichaita kuti pasarudzo yevamiriri vevanhu kwete vamiriri vebato. Vanoti vakadzidza zvinhu zvakawanda kusanganisa kuti vanhu vazhinji vakauya mubato ravo havana kuuya kuzopindudza zvinhu asi kuzoshandisa bato mukutsvaka upfumi hwavo. Mashoko avachamisa anoya mushure mevamiriri vebato ravo muparamende nemumakanzuru vakadzigwa pabasa, vamwe vavo vachibuda mubato ravo kunopinda mune mamwe mapato. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vachamisa vakazviziva kare kuti vanhu vazhinji vari kushandisa bato ravo kutsvaka mari, vachiti kuvhuma kwavaita zvichabatsira bato ravo. Vangwenya vati pane mutsauko mukuru pakati pevanhu vanomirira bato neavo vanomirira vanhu, uye kazhinji vanomirira bato ndivo vanosarudzwa kuchisiwa vanhu vane chido chekumirira vanhu.
Hachikwadi chii ndechekuti nguva inenge ichisarudzwa vamiriri remaprimary relations pane zvizhinji zvinoitika. Unoona kuti nyangwe nhengo dzega dzega dziri mumanational executive committee, dziri mumaprovincial committees, vanenge vane vanhu vavo vavanoda kuti vapinde. Zvososangana nokuti mubvunzo ndokuti iye muvanhu vacho vanodiwa vacho vanhu vanokwanisa here basa racho. Saka yagara iri nyaya inotaurwa kuti ngakuve nenzira, ichokwadi ngakuve nenzira yekuti vakusarudzwe vanhu vanokwanisa, vanoweni kwati vanokwanisa, vasinganyanyi kuzoita kupinda munyaya dzokuda kuita tioko muhomwe. Asi inyaya yakanaka, inyaya inotaurwa patine mutauro, nekutiwo dzimwe nguva panozosanganawo maconstitutions anoita macandidates maviri, woona kuti muyasainiwa nast na secretary general, muyasainiwa na chairman weprovince, apagara pane bongozozo panyaya dzenhiki dzemaprimary relations vawande.
Vavimbisavo kuti mukugadzirira kwesarudzo dzemuna 2023 vachaedza chaizvo kuti vanhu vanokodzera vane chido nokumirira vanhu nokushandira vanhu vave ndivo vanosarudzwa kuti vamirire bato ravo. Zvingaitwa sei izvi Vangwenya kuti zviitike?
Chiripo ndechekuti haupenyu hauna kurongeka zvakadaro. Unoona kuti pane vanhu vanenge vane chido chokumirira vanhu asi vasingakwanisi. Kozouya pane vamwe vanhu vane zvipindi nokuti vahwandeka nenguva dzisarudzo muzimbabwe inenge iri hondo. Haisi nyaya yekuti unokwanisa kudunga uchitaura nezvazvo iko zvino sarudzo isati yatanga, asi kana yakusvika inenge rava bongozozo, vanhu vachitofa, vamwe vachitopisirwa dzimba. Saka zvinowanzoitika kuti vanhu vanokwanisa vanenge vaakutya kuti ai ndikazopinda kuita nhengo ndozoparadzirwa zvinhu zvangu. Ndo vari kutaura navachamisa majeva kuti vanhu vanokwanisa ngativasarudze, asi nguva yacho dzimwe nguva inonge ichityisa vachivhunduka. Nevanhukadzi vanenge pane vanhukadzi vakawanda vatitoziva vanokwanisa, asi nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe wawande zvine makuva mukati, saka pachatotsvaga nzira dzokuti vanhu vatoita zvivindi zvokudzidzisana nekudzivirirana kuti kana munanzi ngaange achimirira ane ngachimiri asingatye uye achiona kuti anogona kutsigirwa.
Dani kunzi masangana navachamisa, chii chamungavataurira pamusoro penyaya iyi?
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi, vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions, nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ningi. Asi ivo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remutemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa, vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana, ngavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namuNSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu, vanhu vanokwanisa ngavarambe vari pamaprinciples ipapapa, nokuti vakasanyanya kuteerera kuti nokuti vanhu vanouya mumaprovince vachiti president uyu munhu masarudza ari right asi haadiwe nevanhu, tinozoruza. Saka ngavasatya kuti munhu anoruza nokuti anokwanisa, ngavazive kuti kana munhu atosarudzwa pachatoti ndiye munhu anokwanisa autotsigirwa neparty. Uyu wanga achinzi anofarirwa bhazi asingakwaniswe ngaangoiswa pasaiti, ngavaite maprinciples iwavo vawande.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7. vashandi vehurumende vanogara mudzimba dzehurumende vanonzi vari kunyunyuta zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika kuzviuru zvitatu kubva muzana. Bazi rinoona nezvezvivakwa zvehurumende reNational Housing and Social Amenities rakazivisa kuburikidza netsamba yakanyorwa nemunyori mukuru webazi iri, Engineer Joy Pedisai Makumbe, iyo iri mumaoko eStudio 7, kuti mari itsva idzi dzaizotanga kubhadharwa kubva muna Chikumi gore rino. Semuenzaniso, imba ine mipanda yekurara mitatu kana kuti 3 bedrooms iri mumusha unogara veruzhinji muguta yakakwira kubva pamadhora zana nemakumi mashanu emari yemunyika $150 kuenda pamadhora zviuru zvina zvine mazana mashanu emadhora emunyika kana kuti $4,500 pamwedzi. Mari idzi dzinosiyanavo zvichienda nekuti imba iyi iri muguta here kana kuti mudunhu. Vashandi vakawanda vehurumende vanosanganisira varayiridzi nevadhumeni vanonzi vari kuchema nekukwira kwemari idzi, izvo zvinonzi zvichamanikidza vakawanda kubuda mudzimba idzi. Studio 7 yakundikana kubata Injinia Makumbe kuti tinzwe zvizhinji, asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri richasiya varayiridzi vari kugara mudzimba dzehurumende vachitambura zvakanyanya sezvo vari kutambira mari shoma nechakare inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi.
Hurumende yakuwanza mbambo padevelopment kuti iye zvino izvi mushandi ari kunonga sosve nemuromo ndopavari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayiridzi iyeyi kana mushandi wehurumende iyeyi, nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare nemidhuri nemari zvese zvakatovakwa kare mowedzera mari yekuti accommodation ngaikwire, nekuti kudai kwaitwa nehurumende zvinhu zviri kuitika hongu muyatingati government or institutional accommodation. Asi mukanozvitarisa nezvikoro zvinoti maticha anombobhadhara mari mbishana zvakutonokwidzawo. Saka zvabva zvanevanendlod yemuHarare, yekumabvuku, yekumachipisa nekwese kune dzimba zvatora kuti government yatanga kureva kuti nhanga nyaya yatoitwa vamwe vese kwanguva kuteera. Saka kureva kuti government ndo yakutokurudzira vanhu kuti kwidzirai maroja enyu dzimba nepamusana kutora kuti handifungi kuti munhu ari kuita zvinhu izvo ari kunyatsoziva kuti zvaari kuita ari kuruka uku ari kurudunura raitwa ngebhasikiti ratiisraeri riri kugadzwa nebenzi.
Imi sesangano rePTUZ mune nhengo dzakawanda here dziri kugara mudzimba dzehurumende?
Kana munhu achirova bembera achitaura chinhu chinoita kuti zvinhu zvinakire vanhu vese, handigoni kungonangana nemamemba zePTUZ chete. Hongu tinavo varayiridzi vakadaro, vamwe vanenge vari kuti vari kugara mudzimba idzodzo, vamwe vari kugara mumaflats, vamwe vari kugara kupi, nepamusana pekuti vashandi vakutaura nezvavo vashandi vakawanda. Saka vangave vashoma zvavo mamemba edu ePTUZ, asi nyangwe akava mumwe chete kana zvatoomera iye zvaomera tese, nekuti pachirungu kutrade union tinoti an injury to one is an injury to all. Even as 90% yevashandi vacho varimo vakapuwa dzimba vanhu vezimuta, handimbonyarari kurama ndichingotaura kuti aiwa zvamakuita apa vamutuli ncube nevamwe venyu makutotikanganisira tese.
Mungataura zvikamu zvakakwidzwa nazvo here mitero yedzimba iyi?
Haa, zvikamu zvacho zvakakura zvekuti tikuona imba yaka ichinzi yaita 112 bond yakwira kuenda ku7000. Dzimwe dzimba dzadziri kuma50 bond dzakwira kuenda kuma2000 kuma3000. Hongu mari iyi kana tichidzitarisa imari yekuti vanhu vati vati iwo ungachemera kuti vaibhadhara $112 per room, asi ndozviripozvo kuti mari yatikutambiriswa haikwani. Sangana musiki mari yatotambiriswa haikwani mochitiwedzera mari kuti matiwedzera mari kuenda pa22000 pa22000 paya makutora 8000 kureva izvo kuti mari yamuri makatiwedzera yacho mabva maitora futi mondipa neruboshwe moitira nerudya. Saka mamwedzera ani mari apa? Kureva zvekuti murayiridzi mabharani wekuzvitupa mari iyo yanga achiwana yamati mamuwedzera mabva makoti ane kuseri kwemba makuno muti gukuku chuya pano tipo imwe mari pamari yatakupai. Zvireva kuti uropo hwemunhu uyu hwatoitwa pachirungu tikatoti entrenched.
Matanho apa hamuchatora sevashandi vehurumende?
Chinoti simbaradzani choo chekuti tatotanga pano tinoziva kumatrade union hatikoni kutora zvombo hatina futi ndotikatora futi hatina kutrena zvefuti tinotoita zvemuromo zvatiri kuita zvo tinoramba tichingotaura vachazvinzwa. Hongu vakazonorwa bembera vachizvitukirira pamarali asi vanenge vazvinzwa zvatiri kutaura. Lobbying
kuongorora kuti zvatiwoitwa izvi handizvoba hatidaviri kuti vana veZimbabwe vangashandiswa nekutadza kugadzirwa zvinhu nehurumende inoti hurumende yavo kana hurumende iri yavo munyangagwa inenge ine vanhu vanenge vane zviganaga mukati mazvo ngativataurire kuti purezident vanhu vete vamuri kutuma vamwe vacho vari kukucherai gumba tiri vana veZimbabwe vari kungotaura kuti marenda avama kutichaja awandisa teererai zvitemo zvevana veZimbabwe.
Avo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, Vachinashe Farao, vanoti zvavari kuita zvekupa vavhimi maresidensi ekuuraya nzou mazana mashanu zviri pamutemo nekuti vakapiwa mvumo nesangano reConvention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES. Nyaya yekuti pane nzou dziri kuda kuvhimwa yakonzera kushorwa kweZimparks nemasangano akaita seCenter for Natural Resource Governance ari kuti mari yacho haipiwe nharaunda dzine nzou sezvinotaurwa neZimparks uye kuona dzimwe nzou dzichiurayiwa kunopa kuti dzisagadzikane mupfungwa zvinopa kuti dzide kuuraya vanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaFarao.
Neurombo kuti vanoona nezvekutepfenyurwa nevamwe vanhu vakawanda wanda watinofungidzira kuti vange vachitaura chokwadi chezvinenge zvichiitika munyika vanotora divi rekuda kusvibisa hurumende. Nesu tinochengetedza zviwanikwa zvemasango nemhuka. Hakuna chirongwa chehurumende chekuuraya nzou chisina kumbobvira chaitika kana chichida kuitika mugore ra2021.
Asi mungajekesa here kuti zvinofamba sei kuti nzou dzivhimwe dzichiurayiwa?
Kubva mugore ra1991 bazi rekuchengetedzwa kwemhuka nemasango reNational Parks rine atinotiwo makota settings kana kuti mhuka dzinotenderwa kuvhimwa kana kuti kubviswa kana kurayiwa. Kubva mugore ra1991 pasi pechirongwa cheCITES tinobvumirwa senyika kuvhima nzou dzingasvika idzo mazana mashanu. Saka pamakore makumi matatu apfuura gore rega rega tanga tichibvumidzwa kuvhima nzou mazana mashanu. Hapana chachinja.
Vavhimi vanongopinda mumasango tanga kupfuura nzou here kana kuti zvinofamba sei?
Dzinenge dzakura kana kuti dzinenge dzawandisa. Urongwa uhu hunoitwa mushure mekunge vanoona nezvekutsvagurudzwa nekuona kuti nzou dziri kugara sei, dzinoitwa sei kuti dzirambe dzakachengetedzeka, vagara pasi nevamwe vanhu vavanoseenza navo kuona kuti nzou dzatingabvisa kunzvimbo dzinochengetedzwa kumaNational Parks kana kuti kune imwe nzvimbo yevanhuwo zvavo maprivate players anonga achichengeta nzou idzi ingani dzatingavhima. Ndo panouya chirongwa chekuvhima nzou mazana mashanu.
Kuvhima kunowanzotanga nguva dzipi?
Pari zvino mugore rino ra2021 nguva yedu yekuvhima inotanga panopera kunaya mvura muna April matiri kusvika muna May ndo panotanga kuvhimwa. Kusvika mvura yazonaya zvakare, kare yaimbotanga kunaya muna November izvi yakunaya muna December zvikubudikidzwa nekuchinja kurikuita mamiriro ekunze. Saka zvinhu zvanga zvichiitika kubva kare nakare sekutaura kwandaita kuti kubva muna 1991 taibvumidzwa isusu nanhasi tinobvumidzwa kuvhima nzou dzingangoita mazana mashanu. Ndo zviripo gore rino hapana chirongwa chehurumende kana chatiri kuita chekuuraya nzou.
Chii chinopawo kuti nzou idzi dziurayiwe? Zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Dambudziko riripo nderekuti ratinogara tichitaura nderekuti nzou dzedu dzawandisa. Ndo saka muchiona dzinouraya vanhu, dzinokuwadza vanhu, dzinotokuwadzawo nechikafu nemiti kunana hwange uku hakusisina nekuti nzou dzawandisa. Asi gore rino rakatipira zvikuru nenyaya yekuti hatisisinawo kana nepekutangira nenyaya yekuti vashanyi havasi kuuya. Tagara tinochema nyaya yekuti mari yatinowana imari inobva kune vashanyi, imari inouya nenyaya yekuvhima ikoko.
Saka pakavhimwa mukapuwa mari yacho inenge ichienda kupi?
ndo mari yatinoona kuti kwanise kuti pane varume nevakadzi vanoswera vari musango kwemazuva angangoita makumi mairi vachichengetedza mhuka, vanodawo chouviri, vanodawo kubatsirikana. Asi hakuna kumwe kwatinowana mari kunze kwekuti tinge tati vanhu ngavauye vavhime, vanhu ngavauye vashanye nyika yedu, vaonewo vachitora mifananidzo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvina bhizimisi vafarai jere nezuro vakaudza dare redzimhosva muHarare kuti havana mhosva munyaya yavari kupomerwa yekukonzera zesa kuti irasikirwe nemari inoita mamirioni matatu nechidimbu yemadhora ekuAmerica US$3.5 million. Herald rinoti vana vechikoro vaviri, mukomana nemusikana, vakarohwa nemotikari vakafa nezuro masikati muzvishavane. Vana ava vange vari vadzidzi Zvishavane Primary School, uye mapurisa achiri kuedza kuziva mazita evana ava, vachikurudzira vabereki vane vana vasingazivikanwi kwavari kuti vaende kuhofisi yemapurisa. MuDaily News mune nyaya inoti Gweta Ngobani Mnyuwe vekuBulawayo vaenda kudare reConstitutional Court kunorwisa kuti bhiri reConstitutional Bill No. 1 risavhoterwa muSenate. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muhlanganya uye tunze zvaativigira nhasi.
Yave nguva yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye diri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu. Tichatanga nekunzwa kubva kuna Padomingos Manise vari kumaputo parizvino, asi vakatiza kubva kunzvimbo yeCabo Delgado kuMozambique uko kune hondo parizvino.
Kakadii kwenyu?
Kuri raiti. Saka makazofamba sei?
Aiwa, izvozvo ndiri kumusha.
Makafamba zvakanaka?
Aiwa, ndakafamba zvakanaka shuwa.
Ko, vamwe hama dzenyu dzimwe dziye dzanga dzasara uku kune hondo dzakazoita sei?
Dzese dzakakwanisa kubva uku kune hondo, dzimwe dzacho dziri kupemba. Kupemba kuri raiti because ndoku capital city yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo hazviri zviri nani kubva musouya.
Ko, vaivai vamaitaura kuti vekubudiriro makazombonzwa kubva kwavari?
Andisati, because phone number dzavo hadzisukushanda kusvika izvezvi. Handizivi kuti chichakaitika kwavari.
Kune vamwe vanenge vari kutsvaga hama dzavo mukati chii kwavari?
Unogona kutaura kuti parizvino vaya vasati vakwanisa kudzona hama dzacho. Azvokuti pamwe ndonzi dzari dzakashaya chii, because vanenge vari vapenyu phone number dzavo dzakushanda, asi vasiri vapenyu namba dzavo hadzichashandi. Saka kana munhu asina kurasa fone, anogona kukumbira kuti mumwe wake kaufona, because network iripo parizvino. Saka iripo network kudaro hadzichazivi kuti munhu ari kushaya hama chai chaizvo ka. Azvofuti hama yacho ndiyo yakafa chaizvo. Kakafiwa zvakawandisa stereki.
Imi makatoona vamwe here vakaurayiwa?
Chokwandi chakanaka, handina kukwanisa kuona because inini ndakakwanisa kutiza. Saka nguva zvakatanga inini ndakaita sendakatiza hangu. Saka munhu chai chaizvo kuona munhu akafa hautombozvimiriri kuona kuti uyu akafa, uyu akamira sei. Toone munhu wako kuti haasi kuuya, ndongori kufunga kuti uyu ashayika.
Ndinonzi mai Emily Yamusonza, ndinogara kwaChihota. KwaChihota kunoku nenyaya yeCovidi tanga takagara zvedu tisina chatiri kuita nenyaya yekuti Covid yanga yanetsa. Vazhinji vari kungorwara vachikosora. Sesu madzimai tanga tine dambudziko chairo rekuti vana vanonetsana mishonga mudzimba umu. Zvakawanda Covid yakativharira pasina kwatinoripota kuti toita sei nenyaya mishonga mudzimba imomo nokuti tanga takavharirwa. Saka semadzimai tinongokumbira kuzveshuwa kuti dai manga matitirawo zvakanaka kuti chengetedza kuwanza nekuti tumiro zvinotinetsa namucha iyo yezvekudya namucha iyo yemari nekuda kwekuti kuno kuZimbabwe kutonetsa tiri pano pachihota ndopatiri
itete mavhila somakadiko nevateri vose pachirongwa chikuru chine mukundisi moyo tinoda kuchema nezviri kuitika mukati menyika yemozambique zvino zvakaoma unofunga kuti ifirimu kauti muvhu izvo zvino tiri kuchiika nokuti mapararira ari kuita vanhu kumozambique nenzira yekuparadzwa nayo haigamuchiki kuona vanhu vachiparadzwa nenzira dzinotyisa kana kunzwanira kudzitaura zvinhu zvinorwadza kudenga dai mwari vakabatsira nokuti pasi penyika panyika papinda mhandu panyika papinda kuvhiringwa takanga tichingoona kurana tigwepo kurana ethiopia vanhu vachivhiringwa nasuno tichiona zvekugari nakarona mabhuku arame kana vapanduki vana alkaida nezvimwe vapanduki vari kuramba vachimuka pasi pezuva zvinhu zvinorwadza zvezvinoitika kumozambique nokuti zvakaoma kuru.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera vatereri. Tinoziva kuti munoda kutumira maaudio enyu kuno semazuva ose. Tichakuzivisai kana zvose zvagadziriswa.
Kwazwai vateereri vestudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira kupararira kwecovid-19 munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2 iro rinobatawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki nevanhukadzi munyika. Muri Zimbabwe, musakanga nekuteerera chirongwa ichi. Manheru ano muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuswera mangwana musi wechina, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosvitsa zana remazuva kubva zvavakave mutungamiri wenyika. Vachitora chigaro ichi vaBiden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji mazuva zana ekutonga kwavo asati apera. Mangwana chitatu vaBiden vachataura mberi kweparamende dzose mbiri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. VaBiden vakakwanisa kuita zvimwe zvezvinhu zvavakavimbisa vasati vave mutungamiri wenyika. Zvimwe zvavakavimbisa zvakaita sekubatsira vanhu nemari kuti zvivaitire nyore apo COVID-19 yakange ichinetsa zvikuru. Izvi vaBiden vakakwanisa kuzviita. Muna zvita vakavimbisawo kuti vachakwanisa kuti vanhu vanoita mamiriyoni zana vabaiwe nhomba yeCOVID-19 vasati vapedza zana remazuva vachitonga. Izvi vaBiden vakazvikwanisa vakawedzerazve vachiti vanhu mamiriyoni mazana maviri vachabayiwa nhomba iyi mukati memazuva zana eutongi hwavo. Izvi vakazvikwanisa zvekare. VaBiden vakavimbisa kuti vachashanda neparamende kuti zvikoro zvizhinji muAmerica zvivhurwe vasati vaita mazuva zana vachitonga. Izvi vakatadza kuzviita sezvo zvikoro 46% kubva muzana 46% zviri izvo zvega zvakazarurwa kusvika pari zvino. VaBiden vakavimbisawo kuti America ichadzokera mumisangano yepasi pose akaita seWorld Health Organization nemamwe pamwe chete nekuremekedza zvibvumirano pakati peAmerica nedzimwe nyika. Apa zvimwe vakakwanisa kuita asi izvi zvichiri kuitika, naizvozvo hatizivi maperero azvichaita. VaBiden vakavimbisawo kuti pavanotanga kutonga vachaumba komishini inoona mashandiro emapurisa nechinangwa chekuti mapurisa aite basa ravo zvakanaka. Izvi havasati vazviita. Ticharamba takatarisa zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero kubva kuvanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Hurumende yakwedza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.